chakwatiriso kuti komoni wese takaburitswa navamugabe hatina kudzingwa hedu kana takazvedzingwa zvinenge zvaakungozosvika paatichitaura nezvekodzero ndisingazivi hangu kuti maconditions acho kana ndichijekere ndeapi asi kana ndichinyatsonzwisisa mitemo yacho maconditions acho haazofanani nezidhera yemasanctions ekuamerica nekuti ndosingakati akatirerekei asi kana zvakandizvo tokwanisa kuti tidzokere mugungano iri recommonwealth kana tagadhiridza mamiriro ekodzero dzavanhu hapana chati chachinja nekuti tinotoziva kuti izvo tichitongotaura iko zvino mukoma gift kana vari mujeri vanga vagara mujeri kwemamidzi yakawanda pane mitemo yakawanda iri kugadziridzwa kuti inge chidzivirira vaeto amendment biye data control zvemaintaneti hazvi zvakawanda zvizvi zvashatisisa handifungiri kuti kana zvichifambirana nekodzero dzevana vezimbabwe tati taqualify
saka tingati here chikwata ichi chiri kufambira mahara vangwenya kana muchiti hapana chati chashanduka
awa zvakanaka kuti kana munhu ari mutongi ngaasvikewo achiona zvakamira sei nekuti ivo varidzi vazvo vanosvika vachiti kana nechapakati pakati 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 asi tikatarisisa kubva 2017 vakapinda president mnangagwa mutongi vanhu vari kuti zvinhu zviri kuramba zvichingoshata mabasa amashoma mari dziri kubiwa corruption vanhu havasi kusungoti kunongosungwa vanopikisa nehurumende chete saka aiwa ini ndosinga kuti hangu dei vangoita havo research yavo vari paintaneti vaikwanisa ngoona kuti kutamba nenguva
ndeyapi mapoka amungati dai vasanganawo nawo muzimbabwe kuuya kwavaita ikoko chikwata ichochi
seriaita chokutanga vachasangana nehurumende zvakanaka nekuti igovernment government macommonwealth partners igovernment government kana vataura nehurumende ndavonotaura futi neindastry nekuti ndivo vanogadzira zveupfumi vabva ipapo ngavanotaura nemasangano akazvimirira ega atine civil society and civil society akasiyana pane vemadzimai vevana vezvirema civil society inofambirana nekutonga kwenyika yatinoti democratization ngavawane mukana wekutaura nemunhu wese nezvikwata zvese kuitira kuti vange vachitora matau anofambirana nemaonero anoitava nekuti vangoperera kusetdown chete aya vakatoziva kuti kukunongoridzwa ngoma nekuti pangu havazvovi mafungiro anoita vamwe vese kunyanyanyanya mapato mapoka anopikisana nehurumende ndiwo vanogona kutsigira kupinda kana kusapinda mucommonwealth.